Hurumende yeZimbabwe iri kuramba ichienderera mberi nekukwereta mari kubva kumabhanga nemakambani emunyika kana kuti domestic debt. Izvi zviri kuuya panguva iyo bhanga guru reIMF pamwe nereworld bank akayambira kuti Zimbabwe ikaramba ichiita izvi zvichapa kuti kugadzirisa nyaya dzezveupfumi kunetse. Kunyange hazvo gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Namasa vari kuti hurumende hakuna zvimwe zvaingaite kunze kwekukwereta mari kuti iite mabasa ayo. Nyanzvi nyaya dzezveupfumi dziri kutiwo zviri kuitwa izvi kukokera mhepo wakatakura mamera mutswanda. Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti nyaya yehurumende yekuramba ichikwereta mari iri kudzosera zvikuru chirongwa chekugadzirisa upfumi uhwo huri kutatarika.
Domestic debt yemuZimbabwe, tikuramba tikuiti domestic debt nokuti imari iri kuoyewa mudomestic economy. But kana taiti domestic debt inobva inonge chisina basa, but chine basa because domestic debt iyi yakaindekswa muma US dollars because US dollar ndo currency yemuZimbabwe. So iko zvino kutaura kwandiri kuti kwandiri yatopa 6 billion US dollars. So kana GDP iri 12 billion dollars, it means kuti domestic debt yedu yatopa 50%. But ne sovereign debt ye 10 billion US dollars. Zvoreva kuti mukasanganisa 10 billion ne 6 billion tatopa 16 billion US dollars. So what it means is that kana tine pane zvikwereti ze 16 billion US dollars, isu tine population ye 13 million people, zvireva kuti munhu wese ari muZimbabwe ane chikwereti che 100,000 dollars. Chakaipa chikwereti, the reason why munhu wese asingatendere chikwereti, chikwereti chinoba from the future, because it means kuti future government has to pay for the debt, but debt yacho yakadyiwa kudhara.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvest of Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti vanotenderana navabiti.
Kukwereta nyika inzira inofanirwa kuti hurumende iite, asi chikuru pakukwereta mari inyaya yekuti mari yacho maikwereta muri kushandisa chii. Kana iri borrowing, which is geared towards the construction of roads, construction of infrastructure that will actually help in growth in the economy. Zvinogona kusimudzira nyika. Asi dambudziko ratinaro muno munyika medu ndeyekuti tinoona mari zhinji dzinokweretwa, hadzinyanya kuenda dzichindoshandiswa zvinhu zvatingati zvinobatsira growth yenyika. Naizvozvo zvinozokodzera zvopedzera zvangoita kuti upfumi hwenyika hutikire pasi.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCODE vatinashe gumbo vanoti nyaya yezvikwereti inofanira kunyatsodorongodzwa kuti paonekwe kuti imari chaiyo yakakweretwa.
Chikwereti chatinacho senyika hatitonyatsoziva kuti chakamira sei, kuti imarii, angori mafigures ari kungopotserwa potserwa nevanhu vakasiyana siyana. Saka nyaya hombe yekuti patinofanira kutangira chaipo ipo ndipo kuti tiite yatinoti isusu public debt audit.
Vakambotungamirawo ZIMCODE kwemakore gumi uye vari nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vajoin Mabenge vanotiwo mari isati yatanga kudzoserwa inofanira kuzivikanwa kuti chii chaizvo chayakashandiswa.
Hatina pfungwa dzakati tete dzekuti tibvume isusu kuti mari yakakweretwa nehurumende kumakore akapfuura ichinzi yaikwereterwa kunzi dzimwe nguva pavakwe mabridge, dzimwe nguva pavakwe zvikoro, dzimwe nguva nyika itsvagirwe mishonga vanhu vararama. Hatingatendi zvakakwana kuti mari yose yakashandiswa izvozvo ndizvi.
IMF yakayambirawo kuti hurumende yeZimbabwe ikaramba ichikwereta mari zvichapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira, izvo zvichapawo kuti inflation iite chamuramba muro. Asi nesarudzo dziri kuitwa gore rinouya, vabiti vanoti havaoni nyaya yekwereta mari ichimira.